tiri kuno pamusana pekuti tiri nhengo senyika yeWorld Bank, tiri nhengo yeIMF, tiri nhengo yeAfrican Development Bank. Tiri kuno zvikuru seshareholder yeIMF neWorld Bank. Tinenge tiri kuita misangano semashareholder eWorld Bank naIMF sondorino. So tauya kuzonge tiripo pamisangano ipapo. Ndingati ndo chikuru chatunza kuno. Asi tinotora mukana wekuuya kuno kuti tinge tiri kusangana nehama neshamwari dzotinoshanda nadzo munyaya dzezvemari dzinenge wachibva kunyika dzakasiyana siyana. So tiri muno kusangana nema financial institutions in my side meetings. Ndingati ndizvo ndingade kuti tiri kuudza izvozvo.
Pari zvino muchawana mukana here wokuenda kumisangano nemasangano akadai seIMF neWorld Bank?
Ndizvo tataurira izvozvo. Tinofanira kutoenda. Ndizvo taurira. Ndo chikuru icho taurira. Asi tinotorawo mukana kuti tione vamwe vasiri IMF neWorld Bank.
Asi katatiri kuona vamwe vanhu vachiratidzira vachiti ivo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti hazvisi kuda kuona masangano akadai seWorld Bank neIMF zvichipa Zimbabwe mari.
Isusu zvinototikashamadzawo kuti shuwa muZimbabwe anoda nyika yake nevanhu vake angafambe pasi pose atsishoropodza nekurambidza vari kuda kuti washande nesu, vari kuda kuti wadyidzane nesu, woata woaudza kuti wasaite izvozvo. Zvinoratidza izvozvo izvi kuti munhu uyu kana masangano aya haana hanya neZimbabwe, haana hanya neruzhinji rweZimbabwe. Wanotoona nhamo yeZimbabwe iriyo pundutso yavo, zvichireva kuti pane zvavari kuwana pakuita izvozvo.
Tinoonazve panguva iyo ino vakawanda vari kuchema chema panyaya yemuhoro haisi kuwanikwa, uyezve tiri kuona kuti pachauya mabond notes. Zvakamira sei panyaya iyoyo?
Nyaya yemabond notes ingati takakurukura inyaya yangara iri mudariro kwenguva yakareba. Tingati kubva kuna March April tange tiri kutaura nayo. Icho ndinoda kuti nditsigise ngechekuti mabond notes ari kuuya pamusana pekuti ari kurira zvinhu zviviri kana kuti zvitatu. Chekutanga, tiri kuda kuti tipe mubayiro yotinoti incentive bonus kune avo vari kutiunzira foreign currency. Sezvo munoziva US dollar ndo yawe currency yedu zvikuru, foreign currency, zvichisanganisa nemarand, zvichisanganisa nemabritish pounds, zvichisanganisa nemayuro nezvakadaro. Now kuti tizviwane izvozvo zvinouya pakutengesa kwedu kune dzimwe nyika. Tinotengesa zvirimwa, tinotengesa ndarama dzedu, gold, diamonds, asbestos, platinum, nickel, ferrochrome. Izvozvo zvinotiunza, zvinotipa foreign currency. Zvino isu tiri kuti tiwandudze zvekutengesa kune dzimwe nyika, tinofanira kukurudzira vanotengesa kune dzimwe nyika, maexporters. So mabond notes ari kuuya semubayiro kuti tipe mubayiro kune avo vari kutengesa kune dzimwe nyika kuti tiwape manyawi ekuda kuti vatengese. Chimwe chikonzero chotiri kuunza mabond notes ngechekuti mari iyo tinowana kutengesa zvirimwa zvedu nendarama imari inenge yadikitirwa neruzhinji rweZimbabwe, endi hatigutsikani kuti yauya kudaro yondoparara. Yauya yoparara pamusana pekuti pane vamwe vanouya kuzouya vachitengesa zviro zvisina basa kuupfumi hweZimbabwe kuti vandotore chete ndingati kufisha ma US dollar edu obuda nawo. So isu takaona zvakakodzera kuti tiregere kuti kwaitike yotingati muchirungu capital flight, tounza mabond notes ari kuuya semubayiro wevari kutengesa zvirimwa nendarama kunze kwenyika. Ndokuti ma US dollar yatinenge tatambira asaramba achipararira kunze kwenyika. Asi chondinoda kuti ndi simbisise panyaya magondinosi ndechekuti ari kundouya kuti tinondoprinda magondinosi anowirirana nekutengeserana kwatinoita nedzimwe nyika. In other words, tinenge tichiti kana tikatengesa kudzimwe nyika tikawana $100, munhu atengesa iyoyo anopiwa $5. Isiso toisa mumaketi $5 worth of bond notes. Ndo mashandirwo etichange tichiita.
Kumba panyaya yemihoro zvakamira
nyaya
yemihoro yevanhu yenyanya vanoshanda muhurumende. Tinoona kuti pane vamwe vari kuti mihoro yavo haisi kuuya panguva chaiyo.
Aiwa, izvo zvauya pamusana pekuti tiri kuda kuti isisu pange paine mari yakawanda inouya nemitero. Kana mitero iri shoma, ndo zvinoita kuti tisakwanise kubhadhara munhu wese nezuva rimwe chete. Ndo nhamo iripo. So musoro wenyaya ngeyekuti tinofanira kunge tiine yotinoti production. Pakaita production, ndo zvinoreva kuti panoita vanhu vanobhadhara mitero wakati wandii, zvichizoita kuti tinge tiine simba nekugona kubhadhara wese munhu panguva imwe chete. Asi pane zvino, pamusana pekuti makambani akavhara, pamusana pekuti mitero haisi kuuya sezvayaimboita, pamusana pekuti vanhu vaakuita mabhizinesi kumotinoti muinformal sector, zvichireva izvi kuti vari kuita mabhizinesi, vari kuita mari asi havabhadhari mitero, zvinotitadzisa izvi kuti tikwanise kunge tiine mari yakakwana yekuti tibhadhare munhu wese panguva inofanira kunge iriyo. So izvi zvichagadzirika apo tenge tinogadzirisa ikonomi yedu. Saka inini ndichishushikana kuti kungave nemazimbabwe nzeve anofamba kunyika kwese kwese kwatinoenda vachiti musabatsire Zimbabwe, regerai Zimbabwe ibroke, regai Zimbabwe iputsike, regai Zimbabwe isabudirire, isaita punduku. Zvinorevenyi izvozvo kana uri mwana weZimbabwe, uri a patriot of Zimbabwe, uri kuda kuti kudii?